manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wesvondo kubvumbi 26 2020 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mushure mekunge taona kuti panga pane need yekuti tinge tichizivisa vanhu nhau dzeCOVID-19 takaita approach Ministry of Information tichitsigirwa neUNESCO tikaisa pfungwa dzedu vakadzitambira
hurumende yokurudzirwa kuvheneka vanhu vakawanda uye kupa dzidziso apo uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus horamba huchiwedzera munyika
Ndaitenderera munharaunda ndichiona kuti ndikabatsire sei mukufamba kwandaiita ndaiona kuti aizve ko vanhu vasina pekugara vawanda sei vakadai
Varei Funani vobatsira vanhu vasina pekugara muHarare nenzvimbo dzakapoteredza
Saka pakugara kwatakaita pasi navo naivo vakanzwisisa vakati zvechokwadi zvinhu zvaoma asi vakabvuma kuti tatawirirana kuti zvinhu zvichadzika
Vezvitoro voramba kudzikisa mitengo sezvirukurudzirwa nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus huri kuramba huchiwedzera munyika kunyange hazvo hurumende yakati vanhu vagare mudzimba kusvika musi wa3 chivabvu nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira kuti hurumende ivheneke vanhu vakawanda uye kupa dzidziso bazi rezveutano rinoti kusvika pari zvino vanhu 31 chete vabatwa nechirwere ichi munyika vanhu vafa nechirwere ichi vana uye vapora vaviri Nezuro bazi iri rakazivisa kuti vanhu vatatu vainge vabatwa nechirwere ichi uye vaviri vacho havana kumbobvira vabuda kunze kwenyika kana kusangana nemunhu ainge abva kunze kwenyika vana chiremba munyika nepasi rose vanoti zvakakosha zvikuru munguva ino kuti vanhu vagare mudzimba uye kuti hurumende ipotewo ichivheneka vanhu vakawanda pane vavhenekwa kusvika pari zvino Vamwe varikurudzirawo kuti panofanira kunge paine dzidziso yakasimba nekuti vanhu varikuramba vachiungana vachitsvaga mvura kana hupfu. Vamwe varikuita zvekudzidzisa vanhu ava ndeve Patch Media. Mukuzeya nezveurongwa uhu, tabata mukuru wekambani iyi vaColin Magobeya.
Mushure mekunge taona kuti panga pane need yekuti tinge tichizivisa vanhu zvikuru sei nhau dzeCOVID-19 chirwere cha tekeshera pasi rose. Takanangana zvakare nekuzivisa vanhu nyaya dzemanyepo. Takaita approach Ministry of Information tichitsigirwa neUNESCO tikaisa pfungwa dzedu vakadzitambira. Saka takatanga kuita messages atantichisa malanguages emuno munyika yedu yeZimbabwe.
Mitauro ipi mungapa muenzaniso here?
Anosanganisira Shona, Ndevele, Nambia, Tonga, Itlosa, Sign language, my message is akatanga kutekeshera kana kungangoti tichi tumidzira tichishandisa national broadcasting uyezve nema social media asi takaona kuti dzimwe dzenguva muno munyika vanhu vazhinji kunyange edu tiri pa lockdown tikona vanhu vazhinji pamwe havasi mudzimba vari kutsvaka kurarama vamwe vari kunge vari kutsvaga mvura saka tikati zvakanaka kuti tiende muvanhu saka tiri kushanda ne Ministry of Information, Ministry of Health, Amnesty International, UNESCO, Katswe Sisterhood, tichishanda zvakare ne Harare Municipality Department of Health, zvakare ne Chitungiza Municipality.
Ndedzipi dzimwe nzvimbo dzamuri kutarisira kunoparidzira shoko renyu iri?
Tiri kutarisira kuenda vhiki rino tichitenderera munzvimbo dzeHarare. Takaita seHopley, Stone Ridge, kuri kuenda muHeathcliff, tichaenda kuGlenview, tichaenda kuBudiriro, tichaenda kuwadzana dziva rasekwa. Zvakare tiri kutarisira kuendawo kune nzvimbo dzakaita sana Epworth nana Caledonia, idzo nzvimbo dzatingati hadzisi hadzo under Harare Municipality, but pane urongwa hwekuti tinge tichipiwa mvumo vari kutaurirana vemakansel ivavo kuti tinge tichisvikako. Zvakare tichienda kuchitungwiza kwatichitenderera.
Nderipi shoko ramuri kunyanyo shambadzira kune vanhu?
Meseji yedu taakunyanyo promota nhau dzesocial distancing, kuti vanhu vazive kuti zvinokosherei kuti kana pose pavari vave vanogara maybe at least 1 meter apart. Saka ndo meseji yatiri kufamba tichiendesa.
Mukuru wekambani yePH Media vaColin Magobeya vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti pane musoja mumwe chete afa, vamwe makumi maviri nevana vakakuwara mushure mekunge rori yavanga vachifamba nayo kukurudzira vanhu kuti vagare mudzimba yabheuka makiromita mana nemapfumbamwe kubva kuKariba. VaMangwana vachinyorawo padande mutande ravo reTwitter vatiwo vanhu vose vainge vabva kunze kwenyika vachichengeterwa kuZipam pedyo neHarare vaburitswa uye hapana abatwa necoronavirus. Tichiri panyaya iyi, uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica huri kuramba huchiwedzera. Mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kusangano reAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru makumi matatu kana kuti 30,000 vabatwa nechirwere ichi muAfrica, uye churu nemazana matatu nemakumi manomwe nemana 1,374 vashaya. Vapona vanosvika zviuru zvipfumbamwe kana kuti 9,000. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni maviri nemazana mapfumbamwe kana kuti 2.9 million. Vafa vakawanda vacho vari muAmerica vanodarika mazana maviri ezviuru kana kuti 200,000. Mukuru weFunani Sports Foundation vari Funani vanoti vambosendeka parutivi zvirongwa zvekudzidzisa vechidiki mitambo yakasiyana-siyana inosanganisira nhabvu, cricket, bhora nezvimwe kuti vabatsire vanhu vasina pekugara vachirarama nekupema, avo vatarisana nenzara inotyisa nekuda kwekuti vanhu vari kunzi vagare mudzimba kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus zvovasiya vasina kwekupema. Kuti tinzwe nezveurongwa uhu, tabata vaFunani.
Pandakatanga foundation yangu makatarisa paFacebook page yakanzi Funani Sports Foundation, nekuti mukana wekuti ndikwanise kubuda kugeto kwandakakurira inyaya yekuti ndakazotambawo mutambo wecricket. Saka ndaitenderera munharaunda ndichiona kuti ndingabatsire sei, nenyaya yekuti Mwari vakandipa urombo rakanaka rekuwana shamwari zhinji dzinokwanisa kundibatsira. Saka mukufamba kwandaiita ndaiona kuti aizve, ko vanhu vasina pekugara vawanda sei vakadai. Ini ndakakura vasina pekugara taiona kazhinji ari mapenzi, but ndakuona kuti vanhu vasiri mapenzi vasina kana hurema vakugara muzvinyeda, vakugara mumatangwena. So zvinhu zvazvaindipa kushungurudzika pandaitenderera ndichigovera, ndaigovera macricket kit, ndichigovera zverugby kit. Pane inonzi tag rugby, ndine shamwari dzangu dziri kuEngland dzaindiigira matag rugby belts wayo nesoka kit. Saka mukufamba imomo ndo pandakazoona kuti aizve, kune vanhu vari kugara ivavo.
Asi chii chapa kuti muti panguva inoyi mumboda kuita nyaya dzekubatsira vanhu nechikafu?
Saka zvazoitikawo nguva inei yekunge kune inonzi COVID-19 iyi, ndaona kuti hazvina kukodzera kuti ndirambe ndichingofunga zvekudhoneta kit. Vanhu ivavo vasina pekugara ndakangozviisa mushangu dzavo kuti kana ndirini ndichimborarama nekukumbira vanhu vanopfuura. Zvino vanopfuura vari kudzigare mumba, vanhu ivavo vari kudyei. So ipapo ndokupindawo muhombodo mangu, ndokuchibata mari, ndokuchinotengawo zvekudya zvandaikwanisawo zvishoma izvozvo. Ndopandakaisawo papeji yangu shamwari dzangu dzakazviona dzakati aiwa, tinoda kukubatsira. Saka nzvimbo idzodzo inzvimbo dzandakanyora mudhayari rangu dzandaitoziva kuti pakati nepakati nepakati.
Saka makaenda kunzvimbo dzipi apa?
Ndakaenda kuchitungwiza. Kuchitungwiza vaive vashoma zvavo. Ndakaenda munzvimbo yemamakoni. Ndakaendawo nekumareserva kunonzi kwaseke kuchitungwiza. Ndofunga nomuchiziya kumayambaro kune kumwe kwavanogara. Asi kune vanhu vazhinji vasina pekugara kwandakaona kumbare. Nekuti kumbare ndine matimu angu andinawo esoka. Ndo kuziva kwandakavaita. Ndakaenda mumbari nemuna mukuvisi umu mune vanhu vanogara muzvimba zvekugadzira nemashanga. So ndo mandakasvika ndikataka kukwanisa kuunganidza mari kubva kushamwari dzangu. Saka lodhi yekutanga yamaona paFacebook ndakaunganidza mari ndofunga kumaUS ndakaisa because maona mba pane mahamba yechikafu nehupfu. So ndofunga mari inosvika muUS yakwanisa kuunganidzwa inosvika kuma$6,000. So ndosaka maona yanga ichikwanisa kunge tichipa vanhu vakati wandei.
Ko vanenge vaonawo basa ramuri kuita vachidawo kubatsira vanoita sei?
Vanenge vachida kundibata vanondibata paFacebook page yangu yakanzi Funani Foundation. Saka vakaenda ipapo vanoonawo mabasa atiri kuita sezvandakutsanangurirai kuti load yekutanga yangove ne$6,000 chete worth of products. But mamwe maloads azouya kumberi apa haapfuura akumberi kungotenda Mwari. Saka ngavandibate paFacebook page yangu paFunani Foundation vanongoenda kuinbox yangu vomva vandibata ipapo.
Ko ndapi mashoko amurudawo kusira veruzhinji vakateerera hurukuro yedwi?
Ndapi mashoko amurudawo kusira kuruzhinji vafunani?
Meseji yangu yandiruda kupa kune veruzhinji ndeyekuti tine nguva yakazhinji tichingotarisira kuti gavhumendi ngaitiitire zvinhu. But ndinoona sekunge tose takazvipa musenzeketo wekuti tibatsirane nyika yedu inoita nyika yakanaka. Saka ndinongokumbira kuti kana pane anokwanisa kana ngotarisa kuti panext dho pangu vari kudya vachiguta here, kana une extra meal endesa plate 1 iyoyo nepafenzi, kana uchikwanisawo kubatsira munharaunda yako nezviri zvitatu kubatsira, ndonyi time yekuti Zimbabwe tofanira kubatana. Hongu government ine bandiko raya ranofanira kuita. Nhasi ngatisataura neizvozvo, mumwe nemumwe imbozviona. Dai makaona mapicture ari paFacebook page yangu moona kuti kune vamwe vari kuda kutotandadza nechikafu. Vazhinji muri kumhanya kupfeka mamask, muri kumhanya kutsvaga masanitizer, muri kugara mudzimba muchihwanda kufa necovid. Asi panguva yekare iyoyo pane vari kufa nenzara. Saka ngatibatsiranei sevanhu vamwe chete maZimbabweans, ndatenda.
Mukuru weFunani Sports Foundation vaRay Funani vachitaura vari paRunare muHarare. Kunyange hazvo hurumende yakapa kurudziro yekuti mitengo yezvinhu zvakawanda zvinodyiwa nevanhu idzikiswe kusvika payaive musi wa25 kurume, izvi zvinenge zviri kukona n'anga murapwa achida. Vemabhizimisi vakawanda havasi kudzikisa mitengo. Hatina kukwanisa kubata veConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti veZimbabwe National Chamber of Commerce kuti tinzwe kuti sei mitengo isiri kudzika. Asi gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vaudza Studio 7 kuti vari kushushikana zvikuru nekudhura kwezvinhu.
Maprices ezvinhu anga agara ari kungokwira kubva gore rakapera. Izvi zvakazonyanya kuwedzerwa president vedu pavakataura nezve lockdown.
Saka zvii zvamakazoita kuedza kugadzirisa dambudziko remitengo iri?
Takamba tazogara pasi isu veMinister of Industry and Commerce pamwe chete neveConsumer Protection Society pamwe chete zvakare nevanogadzira zvinhu zvakaita sechingwa, nevanogadzira hupfu, nevanogadzira cooking oil, nevanogadzira zvezvinhu zvatinotenga muzvitoro. Takagara pamwe chete takataurirana kuti vedwe zvinhu zvanyanya zvaomera mutengi. Hongu tinonzwisisawo kuti imi sevatengesi munenge muchidawo kuita profit yenyu. Uyezve makaomerwa nekuti zvimwe zvamunogadzira zvinoda kutengwa kunyika dziri kunze kweZimbabwe. Zvichireva kuti munenge makuda foreign currency kana kuti maUS dollar. Saka zvinoreva kuti munenge makuchikwidza mutengo wezvatinoda nekuti munoti mari yaminayo muri kutoiita kuti ibve itenge zvinhu zvekunze.
Zvino makazowirana kuti kudii apa?
Saka pakugara kwatakaita pasi navo. Naivo vakanzwisisa. Vakati zvechokwadi zvinhu zvaoma. Asi vakabvuma kuti tatawirirana kuti zvinhu zvichadzika kudzokera paprize yemusi wa 25 March.
Gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vari parunare muHarare. Asi zvekuda kutara mitengo yezvinhu zvingashanda here? Tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University.
Muno muZimbabwe muna 2007 muna June wanga wari musi wa 25 June 2007 rumende yakaunza price control ikaudza business kuti dzokerai kuma price a 18 June 2007. Inini ipapo ndaishanda kuhurumende ndavanga vasingashandi kuhurumende vanga vari kubusiness vanozviziva zvakaitika. Takafamba navo maprice control kubva musi wa 25 June 2007 tikasvika navo muna January 2009 mumashop manga mune matishu nemabhuti nekuti zvinoitika ndezvekuti paprice control tiri kumanikidza kambani kuti isa mutengo wakati iyo hurumende chitadza kumaneja kana kudzikamisa kukwira kwemutengo kunokonzerwa nerate yemari kunze kwenyika, kunokonzerwa nemagetsi, kunokonzerwa nezvimwe zvakaita sepetrol nekukwira kwemutengo kunonzi inflation.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University vachitaura vari parunare muHarare. Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mifananidzo yesatellite iri kuratidza kuti chitima chinoshandiswa nevanotungamira North Korea vaKim Jong-un chiri pane imwe imba yavo apo mashoko ekuti utano hwavo hauna kumira zvakanaka ari kuramba achitenderera. Mifananidzo iyi yaburitswa neve 38 North awa vanoita zvidzidzo zvakanangana neNorth Korea chete. Chitima ichi chinonzi chiri munzvimbo inonzi Wonsan. Asi 38 North inoti hayo kuvapo kwechitima uku hakureve kuti vaKim Jong-un vari kurwara kana kuti havasi. Asi vave nemazuva vasiri kuonekwa pazvirongwa zvakakosha munyika iyi zvopa vamwe venhau kuti vatoti vakashaya. Apo hurumende yeAmerica iri kuenderera mberi nekurwisa chirwere checoronavirus muDetroit kuMichigan, mune vakawanda vechitendero chechiMuslim vari kubatsira varwere sezvo vari vana chiremba. Dunhu iri ndiro rine vanhu vechitendero chechiMuslim vakawanda kudarika mamwe matunhu ose muAmerica. Ongororo yakaitwa muna 2017 inonzi Muslims for American Progress yakakokerwa neInstitute for Social Policy and Understanding yakaburitsa pachena kuti vanhu vechitendero chechiMuslim gumi nevashanu kubva muzana vanoshanda munyaya dzezveutano. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nenhengo yesangano reZimbabwe Youth Council vasungano chisina pamusoro pezvehomwe yakaunganidzwa nehurumende iyo ine chinangwa chekubatsira vechidiki munyika panguva iyo Zimbabwe iri kurwisana nechirwere checoronavirus. vachisina ndino mugamuchira muchirongwa tiudzewo zvizere pamusoro pezvehomwe
hurumende yakaunganidza mari kuburikidza neministry of finance ikapa kuministry inoona nezvevechidiki ministry of youth sport arts and recreation mari inosvika 17 million RTGS dollars mari yakauya yakandangana nekubatsira vechidiki vari muzvikwata zviviri chikwata chekutanga charangana kuti Zimbabwe Youth Council inoshanda nemapoka evechidiki atingati maclub saka ndivo vamwe vachabatsirwa nechikamu chokutanga nekuti vanenge vari muzvipoka zvipoka vachiita maprogramu akasiyana siyana asi nokuda kwelockdown saka ichauya iri grant kuti vagogona kubatsirikana chikamu chechipiri chakanangana nevechidiki vanozvibatira mabasa avo vatingatiwo maenterprising youth vane makambani avo vanga vagara vachishanda kwemwedzi mitanhatu kusvika mugore lockdown isati yapera ava vachabatsirwawo saka bandiko rokutanga ranotaura nezvaro vachabatsirwa nemari inoita 3,000 bandiko rechipiri vachabatsirwa nemari inosvika 5,000
tiitsanangurirewo kuti munhu anofanirwa nebhizinesi rakaita sei kuitira kuti ave nemukana yekuwana mari kubva pahomwe
zhinji vaasi kuenda kumabasa saka vakashanga mabhizimisi avo vamwe ndo vari muzvicherwa vamwe vari mukurima vamwe ndo vanoshumisa michina yezvino zvino zvatingati vari muict tozoita vamwe vakatonyanyotikoshera panguva yati rino vari mune zveutano ivava minista vaiti akange auya akawanda akadai ndo vachatanga kutopa mukiro rinotevera kuti vagone kubatsiridza hurumende pakugadzirwa kwezvinhu zvinobatsira kutirwisana nechirwere checovid-19 satongotarisa mayutsi ese vane mabhizinesi avanga vachiita
kune vamwe vanoita mabasa emaoko vari muinformal sector ivo vasina mabhizinesi ari registered zviri pamutemo navo vachange vachiwana mukana yekuwana mari kubva pahomwe here
ichokwadi vari muinformal sector vane malevhel akasiyanawo kune vari muinformal sector zvokuti munhu uyu haatorina nebank account haana kana panoratidza kuti anga achiita business ivavo vanotinetsei kubatsira pachirongwa ichi nekuti zvakatonyorwa kuti vachafanira kunge vachitaridza kuti chii chavanoshandisa kubhizinesi kwavo
ndiri kuona kuti seZimbabwe Youth Council matotanga kukurudzira vechidiki kuti vaise chikumbiro chavo maapplications chekuwana mari kubva pahomeway tichipeta hurukuro yedu vachisina udzaiwo vateereri vedu kuti munobatika sei kuitira kuti vane mibvunzo kana kuti vari kutsvaga mikana yekukurukura nemi vanokwanisa kukubatai
ndinotenda mahofisi edu pari zvino ekufamba muchienda takavhara nokuda kwechirwere ichi asi nokuda kwemishina yezvino zvino vechidiki vanogona kuenda patingati pafacebook page yedu tatoposta madetails ese ipapo vakaenda zvepatwitter handle yedu yeZimbabwe Youth Council newebsite yedu yeZimbabwe Youth Council tatoposta madetails ese ivayo avapo zvinoreva izvi kuti vaakukwanisa kukirika link riripo rakanzi database.zimyouth.org vaakutokwanisa kuaplaya vari ipapo
aiwa tinotenda vachisina nekupinda muchirongwa muri yeZimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ngatisanganei nemusi wechipiri apo tichange tichiendera mberi tichitarisa nyaya yezvechirwere checoronavirus chirongwa The Connection muine neMike Hove 8 to 9 p.m. muri yeZimbabwe musakanganwe pano panhepfenyuro yeStudio 7 aiwa nguva ndiyo yadyana namuri yeZimbabwe chinobhururuka chinomhara anokoneka ine mufaro ndini wenyu Mike Hove bye bye.
Tinotenda Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achiti pachirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Jesu simba rangu.
Vatereri tinosangana zvekare muhurukurudze zvechitendero. Ini ndini Tanona Kawande nemusi wechina chapfuura ichi. Chitendero cheIslam chakatangidza mwedzi unoera unonzi Ramadan. Tabata Sheikh Henry Balakazi zvekare munyore mukuru weNational Zakat Fund, kanzuri inoona nezvechitendero ichi muZimbabwe, kuti vataure pamusoro pekuyera kwemwedzi uno muchitendero cheIslam.
Isusu maMuslims patiri kunge tichipinda mumwedzi wakatikoshera zvikurusa, mwedzi weRamadhan unova mwedzi wechi9 pakalenda yedu yeIslam. Saka mwedzi watinotora kuti wakakosha zvikurusa uye mwedzi watinoita mabasa anotisvitsa pedyo naMwari musiki.
Kana makatarisa mamwe makore seapfuura aya, gore rino iri zvakasiyana nemamwe makore ndezvipi?
Ya, ichokwadi kuti nekuda kwedenda recoronavirus iri, pane mutemo uripo weganhuro uyo uri kungotedzerwa pasi rese. Muchaona kuti kumashure uku kune zvakawanda zvaiitika, matambudziko mamwe akafanana nehondo nezvimwewo, sekunge World War I, World War II zvaiunza mutemo weganhuro. Asi mutemo weganhuro waiitika kumashure uku waisarambidza vanhu kuungana vachinamata. Asi pari zvino nekuda kwehosha iripo iyi, zviri kutosvika pakuti kana kuungana kwatinosiita munzvimbo dzedu dzatinosanganirana dzedzi zvinzi ngatimbomira senzira yekuzvidzivirira. Saka muchaona kuti minamato yatinoita kashanu pazuva iye tiri kuwanikwa tichiitira tiri kudzimba dzedu. Kune zvakawanda zvatinofanira nge tichiita tiri pamwe chete segungano, asi nekuda kwehosha yavepo iyi tikuungana semaitira ataiita. Saka isusu semaMuslims ndopa tinenge tichikurudzirana kuti vanowana vanotora chikamu zvinova zvikamu zviviri nehafu kana kuti 2.5% kubva mupfuma yavo zvavanenge vawana pagore rese, vopa kune vanotambura kuti vabatsirike. Saka panguva inoyi yatasangana nehosha yeCovid-19 uye tiri mwedzi uno weRamadhan wakatikoshera, tiri kukurudzirana maMuslims kuti ndonguva yekuti titore mari iye yandataura iye topa kune vari kushaya. Saka tinenge tichizvizadzisa mune uno umwedzi weRamadhan iwowu. Patiri kuti minamato tiri kuitira kudzimba, zvinenge zvakakosha kuti mutumwa waMwari akadzidzisa kuti musashandure dzimba dzenyu kuve makuva. Tese tinoziva kuti muguva muna munamato unoitika. Muchaona kuti dzimba zhinji adzakuita sekunge makuva nekuti vanhu mudzimba imomo havachayeuke Mwari. Saka nerimwe nzira futi tiri kuona mukana watapiwa nekuda kwehosha iyi wekuti tiri kuita minamato yedu tiri mudzimba, vana vanenge vachiona kuti ndomana matira tofanange tichiita. Saka zvinounza chiedza chaMwari mudzimba dzedu, ndoumwe mukana yezvimwe zvinenge zvichibuda nekuda kwemamiriro akaita kunzaya kuti dzimba dzedu dzakuva neupenyu pakuwisa uMwari mudzimba dzedu zvichitananisa mweya yetsvina kuiendesa kure.
Muchidimbo chii chamungada kuti vanhu vazive vakateerera muchitaura iko zvino?
Chandinoda kuti vanhu vazive ndechekuti Mwari ndiye anotipa raramo, uye kana zvirwere zvese Mwari akatendera kuti zvitibate, iye hakuna chirwere chiri panyika chaasina kupa icho mushonga unogona kuchirapa. Saka pane zvese zvinotinetsa tinofanira kudzoka kuna iye musiki. Ndoda kuti tizive kuti hapana kuti Mwari vanogona kutirasa kana tikange tadana kwavari. Saka ino inguva yatinodana kuna iwo Mwari tichiti kunyangwe zviome zvinengei, Mwari ndimi mubatsiri, ndimi gona kutidzikinura padambudziko ratasangana naro rinori. Saka tinokumbira kuna Mwari kuti dai matipa donhodzo pane matambudziko atikatarisana nawo, ndimi munogona kutiyamura, ndimi munogona kutibatsira. Saka Mwari tibatsirei, motiregerera zvivi zvedu.
Tenda Sheikh Henry Balakazi nerondedzero yavatipa. Vateereri, ngatisanganei zvekare svondo rinouya mune imwe hurukuro yezvechitendero. Ini ndiri Tanona Kawande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Tinotenda tanonoka uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inovo zvakare. Hurumende yokurudzirwa kuvheneka vanhu vakawanda anokoneka ine mufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.